Nengo ze komiti dari senate kwa Amerika rinoona nezvekuhidzana nedzimwe nyika Foreign Relations Committee vaChris Coons vebato remaDemocrats navaJeff Flake vemaRepublicans vakatura bhiri mudare ravo rakanangana nekuvandudza mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA. Mutemo uyu wakadzikwa nedare reCongress muna 2001 uchitemera zvirango vamwe vakuru vehurumende vaipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru muhurumende vanoti vakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti Zimbabwe yainge yatora mapurazi kubva kuvachena ichipa vatema. Mubhiri ravo vakunzi navaFlake vanoti kuti zvirango izvi zvibviswe, Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena, kuvandudza upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemuHarare amai Gertrude Moyo vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neparamende yeAmerica zvakanaka chose.
Zvakanaka kuti nyika dzakaita sana America dzipindire, nekuti ndo dzine mari, ndokuti munyika medu muitwe sarudzo inejekerere pasina kudeuka kweropa.
Mutauri weMDC inotungamirwa navawash mincube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pabhiri rave kuzeiwa neCongress yekuAmerica.
Zviri kutaurwa nevekuAmerica kuti vari kuuya, tinototsigirana nazvo. Devauya vatsvaga kuti vavhunzurudza ZANU-PF kuti vanhu vakadisapia vakaenda kupi, kuti tigoita sarudzo dzakasununguka.
VaRichard Chimbiri vanoona nezvesarudzo muMDC vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti America nenyika dzepasi rese dzipe muono wadzo pasarudzo dzemuZimbabwe.
ZANU-PF yakatoenda kuRussia, ndiyo chete nyika ZANU-PF ninge Zimbabwe yakadaidzwa kuRussia kunoona maitirwo anoitwa sarudzo. Hakuna nyika yakaenda kuRussia kunze kweZimbabwe. Chayaendera kuRussia utsotsi huri kuitwa neRussia watakambonzwa makumwa kumwa kuti yakazviita kuAmerica.
Vanoongorora zvimatongerwo enyika vakazvimirira vaVividi Gwede vanoti mutemo uri kuda kudzikwa neAmerica wakanaka chose. Vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaona mukana wekuzvichenura nekuita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwavo.
Havana imwe nzira yavangakwanisa kutora. Tinoona vaMnangagwa vane nzira imwe chete ingachenura kuve kwavari pachigaro. Sezvo zvambotaura kuti pakutorwa kwakaita chigaro muna November vakashandisa mauto. Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo zvavana imwe wei yavangafamba nayo kunze kwekuti vaite sezvanga zviri kukurudzirwa neAmerica nedzimwe nyika dzakatikomberedza.
Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti kunyange hazvo America ine kodzero yekutsika mutemo wainoda, hazvina kunaka kuti iudze dzimwe nyika kuti dzozvitonga sei. Mashoko aya atsinirwawo nemurayiridzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke avo vati Zimbabwe inyika yakazvimirira isingafaniri kuudzwa zvekuita neAmerica. Vati Zimbabwe ine paramende yayo inogadzira mutemo wayo. Vaendera mberi vakati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika nekuti mapato anopikisa anoda kuti Zimbabwe igare ichiomeserwa pane zvose zvikuru MDC.
KuAmerica inobvazo zvirwira kupfuko inozvidzwa mumakuhwa akaiwaya anoendeswa nevanhu vanopandukira nyika yavo vanofunga kuti nyika yavo yeZimbabwe inotongwa kuAmerica vachikangana kuti nyika yeZimbabwe inotongwa muZimbabwe nevana veZimbabwe vakazvarwa muZimbabwe ndovanotonga Zimbabwe vachishandisa mainstitutions akaita separiament executive nejudicial.
Asi veMDC vanoti ZANU-PF ndiyo yakazvikokera moto muziso nenyaya yekutonga nedemo. Vanokokera nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF muparamende Valab Momatuke vaudza Studio 7 kuti paramende yekuAmerica yakasununguka kudzika mitemo yainoda. Vatiwo Zimbabwe iri kuronga sarudzo dzakachena dzine vaongorori vekunze. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye vachatambira chero zvichabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.